chokwadi vakangemir vakasangana nezuro pano pamurehwa tiri maMP ose angakamirira TCC emasional and east province tikaita chisungo chekuti isu sevatungamiriri vevanhu vakanga vari maMPs eTCC ose hatina chatichaita chine chekuita nezveTCC takazvibvisa pane zvose zvine chekuita seTCC tikatevera mutungamiriri wedu wamesenjanisa sekutaura kwavakaita vachisiyana neTCC pavakaresaina kuve mutungamiriri weTCC isu tinobhiliva his leadership tinotera vachiamisa semutungamiriri wedu saka isu semasonand east takaita chisungo maMPs ose zvekuti hatisimiri chekuita chinezveTCC.
Chii chakasvitsa kuti munge muchitora danho iri? Nokuti takanzwawo chikonzero chakapiwa navachamisa vachibuda vakazvibudira mubato iri pache zvavo.
Takaita danho iri ndechekuti isu tinoteera vachamisa semutungamiriri wedu, saka maridi yakapiwa navachamisa yatakaongorora tikaona zvakakodzera kuti isu titeere mutungamiriri wedu, bhozi mutungamiriri haana kubuda muTCC nekuda akabuda nezvikonzero zvinobatirawo isu sevatungamiriri. Pati yedu yeTCC yatanga takambira nayo tikaona kuti ipati yakahaidikwa.
Musati matora danho iroro ramakatora rekuti mazivisa kuti mabuda mubato reTCC, makagarawo here pasi nevanhu vamunomirira mumatunhu menyu mukasunga chisungo chimwe chete chekuti mubude mubato iri?
Hongu takagara vajuvaka nemini musi yekutanga chaivo vakatara vachamisa kuti vasiyana neTCC havasiyani chekuita nezveTCC. Takatogara pasi isu semurevanoti kuno takagara pasi nezvitungamiriri vose makanzela ose nevanhu vose vakanga vaitevera TCC takagara pasi tikaonesana tikabuda muchisungo ichocho chekuti isusu semurevanoti constituent hatisimiri chekuita nechimwe chinonzi TCC kubva kuregalia kubva kumaslogans kubva kune zvose zvine chekuita nechinonzi TCC zvinomwa zvinekuti zvakaitwawo nevatungamiriri vari kumaconstituency ose akasiyana ari muno mumashonani east.